Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 20 Chikumi 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Upenyu hwavanhu hunenge huchichinja for the better, ende uyezve vanhu anonzi marefugees vasakoni kwawo sevanhu, ndosaka vachicelebratewo mazuva ranhasi.
Nhasi Zimbabwe ichabatana nenyika dzepasi rose mukucherechedza zuva revapoteri kana kuti World Refugee Day. Asi imwe nyanzvi mune zvekodzero dzevanhu inoti upoteri hahuperi, ichikurudzira nyika dzose kuti itarisise nezvenyaya yeupoteri.
President Chamisa Nezuru chaiye vakataura kuti hapana munhu anoraswa kunze, ukabviswa apa unonzi aiwa redeployiwa woenda kumwe. Munhu wese ane basa rekubata, nokuti basa riri pamberi pedu reruswa 23 August rakakura.
Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change harisi kubuda pachena pakushorwa kwaro pamusoro pezvisarudzo mubato iri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nhasi Zimbabwe ichabatana nenyika dzepasi pose mukucherechedza zuva revapoteri kana kuti World Refugees Day, iro richacherechedzwa pasi pedingindira rekuti Hope Away From Home. Uwandu hwevapoteri pasi pose hunonzi hwadarika mamiriyoni zana kana kuti 100 million, uye vakawanda vavo zvikamu makumi manomwe nezvina kubva muzana vari kupotera kunyika dzine upfumi huri pakati nepakati kana huri pasi. Nhasi vanhu vari kumupoteri paDukwi Refugee Camp muBotswana vanoti havasi kuwana chikafu chinovakwanira. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Zvizvarwa zveZimbabwe 16 zviri muupoteri pakamba yepaDukwi zvinoti hazvisi kuwana chikafu chinozvikwanira. Mumwe wevanhu ava vasenze ndebele vanoti vane mwedzi mina kana mishanu vasingapiwe chikafu nesangano reUnited Nations High Commission for Refugees.
Vakange tichipiwa chikafu ibva ikuti chikafu chinenge chichizonga basa chikafu chemonthly food ration, but since this year hatina kupiwa chikafu muJanuary. Takapiwa chikafu muFebruary. Till all this month, till last month, we have a flashcard. Till the Ravana. Could you say, and this is the Ramah?
Studio 7 and now Kwanisakun, Zwadivre, UNSC, Arasezom Kuresanga, no Irubam Zinda, Uyuva Madoda Nasham, Vanga Vasinga Daire, Narimboja, Wokushika, Tenda, Pamepo. Sivana Shava Kauzabe, Panaura Sunday Standard, Kurisangano Ravo, and Namari no Kwaniravan, Varmu, Poteri. Vandebele vanoti zuva rekucherechedzwa revapoteri pasi rose harichina zvarinoreva kana vapoteri vachiyaura nenzara munyika dzavagere.
When it comes to World Refugee Day, chikafu chakanga chiripo mavhiki ese nenyama yakawanda, vanhu vakanga vakawanda. Chinoshamisa ndechekuti izvino chikafu vanhu vashoma, maybe nearly 1000 or less than 1000, but 3.5 by the time. Iye zvino we are less than 1000 or 1000. Chikafu hakuchisina, togona kupiwa nyama chete, sometimes rice nenyama.
Sachigaro wekomiti inoona nezvekuchengeteka kwevapoteri yeRefugee Warfare Committee pamuzinda weDukwi, amai Patience Takauna, vanoti hapana chavangataure maringe nemamiriro evapoteri zuva reWorld Refugee Day risati rasvika.
Pachiyapesa nomarefugees andDukwi Refugee Camp, handina zvandingataure panguva ino nezvemarefugees ka, zvakare ndisina kupiwa mvumo nemaauthorities kuti I can say anything about the refugees.
Mumwe waimbomu upoteri akadzoka kumusha vanemochuma vanoti vapoteri vaigona kugara kwemwedzi mitanhatu vasina zvikwanisiro zvinodiwa muupenyu hwemunhu zuva nezuva.
Panyaya yechikafu zvinhu zvakawanda zvazvachinjei hazvo papa sina mare sinanga achinja ivanga reduce nekuti mangi pane mwa ma type of rations atai kunatirushika vaita itovhuana zvimwa zvimaporiji zvataipiwa so nana farafini ayo makutogara mwezi ma 6 months kusina kumbowana kana farafini but itwazoration yataiwana yekubikisa nemapramas nekuti tagara pasina magesi
vanoti vazhinji vevaimbi vevapoteri vakadzoka kumusha havasi kurarama upenyu hwakasununguka
pane vamwe vakaramba zvemavhenetizvezvi vatoita zvokutozoteva zvenharo vaita zvokutorwa muda vaitwa mumabazi acho vachiendeswa vakanotokwa kubabva uko without anything kana kudya kana tukura yekutoenda kwavo nokumusha kwenyika unogara hatombozivi kuti vamwe vakanosvika neitei kumusha kwavo kwavakanogara
zimbabwe yanga iine vapoteri churu chimwe nemazana masere vanga vachigara padhukwi asi vazhinji vavo vakadzokera kumusha pasi pechirongwa chaikurudzira vapoteri ava kuti vadzokere kuzimbabwe asi pane vanhu gumi nevatanhatu vekuzimbabwe vachiri kugara pakamba iyi mushure mekunge varatidza kuti upenyu hwavo vaizopinda munjodzi kana vadzokera kuzimbabwe dhukwi refugee camp yaimbogara vanhu vanosvika zviuru zvitanhatu nemazana mashanu vanhu ava vachibva kuzimbabwe democratic republic of congo rwanda nedzimwe nyika asi pakamba iyi pasara vanhu vanosvika mazana masere mushure mekunge vanhu vakawanda vadzokera kumisha yavo pasi peurongwa hwaitsigirwa neunited nations sangano reinternational trade union conference rinoti gore rapera vanhu vanodarika zana remamiriyoni vakapinda muupoteri mushure mekumanikidzwa kusiya misha yavo sangano iri rinokurudzirawo pasi rose kuti ribate zvakanaka vapoteri uye kuvabvumidza kushanda vachipiwa mibayiro yakafanana nezvizvarwa zvenyika idzi ndakamirira studio 7 mufrancistown botswana ndimi shingirai madondo
zvichakadero gweta rinoona nezvekodzero dzevanhu vakenned masie vanoti kunyange hazvo pane nzira dzinotevedzerwa mukubatwa kwevapoteri pasi pose nyika zhinji dzine mabatiro adzo adzinoshandisa mukuchengetedza vapoteri vari munyika mavo tabata vamasiye tikatanga nekuvabvunza pamusoro pezuva revapoteri ranhasi
ya iri izuva rakakosha nekuti rinocelebrata atingati marefugees vanhu vanonge vachibva kunyika dzavo dzedzisaungira zvakanaka kana dzatiichipa chirungu dziriisa unstable vachiwanawo kupotera mune dzimwe nyika saka panguva yapfuura United Nations yakaongorora zuva iri yakaona kuti izuva rakakosha nekuti upenyu hwavanhu hunenge huchichinja for the better and uyezve vanhu anonzi marefugees vasakuonekwawo sevanhu ndosaka vachicelebratewo pazuva ranhasi
iyo nyaya yevapoteri yemarefugees inotadza kubatwa zvakanaka here kuti ipedzwe ndinobvunza nekuti ndinoona kuti kuzimbabwe kune marefugees ekunyika dzakawanda asi mukaenda kunyika idzodzo zvekare munowanawo kune vapoteri vekuzimbabwe hapana imwe nzira here inogona kuitwa nayo inogona kushandiswa pakupedza nyaya yeupoteri
nyaya yeupoteri inyaya inokwanisa kupedzwa kana hurumende pasi rese dzaka respecta atingati kodzero dzevanhu tinoona kuti pakupotera apa vanhu vanopotera panyaya dzakasiyana siyana but over time takaonawo kuti vanhu vanopotera kunyanyanya vanenge vachibva kuafrica uko inyaya yehurumende dzeisina kumira zvakanaka kana kuti pachirungu anenge achizwa unstable economies saka tinoona kuti pasi ndese kunyaya manyika dziri muafrica inyika dzine magovernment asina kumira zvakanaka atingati pachirungu ari siri stable and stability yacho tinoona kuti yakanyanya inenge ichienda panyaya dzema mitongero yenyika anoafekta atingati kodzero dzevanhu dzinoziva kuti vazosumukawo vachienda kune dzimwe nyika izvi zvinobva zvakanasa zvekare atingati upfumi hwenyika kana kuti ikonomi hunoshayisa vanhu vakawanda mukana yekusevenza munyika idzodzodzo saka tichizoona pachizoita migration yatingati iyoyo inozokonzesa futi marefugees kuti vakawanda vazova vachiwanika vari mudzimwe dzenyika vachitsvagawo kuti vaone kuvandudzawo upenyu hwavo nokuwanawo kana mabasa kana kuti kutizawo atingati mapersecutions anokonzereswa nekuva unstable kwenyika idzi saka izvi zvinhu zvokuti kana nyika dzese pazinonobva kuunited nations vachisangana rive riri zuva rinofanwa kuva rinonyanya kukosheswa nehurumende dzese kuti vawanewo vachi taurirana kana kuti kuona vachionesana kuti nyaya yemarefugees nyaya yekufa kugadziriswa kuti pasave nekunyanya kufiringidzika kunoitika munyika dzavo kunokonzera kuti paite vanhu vanozoenda vachienda kune dzimwe nyika vachizonotanga upenyu ikoko.
Anotarisa mabatirwo anoitwa vapoteri ndiani? Nokuti ndinoona kuti mune dzimwe nyika dzakaita sana Botswana kwandakamboita upoteri dzinoita sokuramba zvimwe zvinenge zvichidikanwa kuti zviitwe kana kuti zviitirwe vapoteri. Anoongorora mabatirwo anoita vapoteri munyika dzese ndiani, uye kana pane zvavaona zvisina kufamba kana zvisingafambiswi zvakanaka panoitwa sei?
Ya ipapapa kuona yatingati wofe yevapoteri inyaya dzinge dzichiongororwa nenyika inenge yabvuma kuti munhu apotere munyika macho. Tinoona kuti pane inonzi United Nations Refugee Program, iyo basa rayo ndiro kuona zvekare yatingati wofe yevapoteri vasati vadistributwa kana kuti vasaaendeswa kunyika dzedzaidentifiwa kana kuti dzinenge dzichibvuma kutora vapoteri. But kana vapoteri vatochipinda munyika idzodzo, for example seBotswana yamataura kuti kana vapoteri vatopinda munyika idzodzo, tingati responsibility yehurumende inenge yabva kuti munhu aisewo application yake yekupotera imomo kuti vaonewo zvekare kuti vapoteri vawanawo mawofes ari nani.
Avo vange vari Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vari panhare neStudio 7 kuTexas muno muAmerica. Zvichitevera mashoko ekuti vamwe vakuru mubato reCitizens Coalition for Change, kusanganisa umwe wevatevedzeri vemutungamiri webato iri vatendai biti, vanogona kuva vakakundwa musarudzo yekumirira bato iri. Vazhinji vari kupa pfungwa dzavo pasocial media. Vamwe vanoti vabiti ndivo nhengo yeparamende inoshanda neruzivo rwakadzama mudare iri. Vamwe vachiti kana vakakundwa, zvido zvevanhu ndizvo zvinofanirwa kuiswa mberi. Pari zvino CCC haisati yazivisa kuti vacharimirira musarudzo ndevapi, richiti vachaziviswa mangwana chitatu. Tabata vakafanira bata chigaro chemutauriri weCCC Muzvare Fadzai Mahere kuti tinzwe pamire bato iri panyaya yavabiti.
CCC tukufara zvakanyanya nekufamba kwakaita sarudzo kana kuti candidate selection process yedu. Pakutanga kwegore vachamisa vanovaivo chain champion in chief kana kuti mukuru president wedu vakataura kuti gore rino tichange tichiita citizens campaign zvakare macommunities kana kuti vagare vanenge vachisarudza vanozvamirira kuparliament nekukanzuru. Ndo zvatakaona zvichiitika mwedzi yapfuura. Takaona kuti macommunities mazhinji vagari vakawana mukana wekusarudza ivo vachazvamirira. Tichazoudzwa munguva ichateera kuti vakazobudirira ndevanani.
Advocate Maere, vazhinji vari kukatsamadzwa nenyaya yavatendai biti. Pane zvamukatiudzawo here zvinofungwa nebato renyu pamusoro penyaya yavo?
President Chamisa nezuro chaiye vakataura kuti hapana munhu anoraswa kunze ukabviswa apa unonzi aiwa redeployiwa woenda kumwe. Munhu wese ane basa rekubata, nokuti basa riri pamberi pedu reveswa 23 August rakakura, basa rekuzotonga nyika zvakare rakakura. Munhu wese anenge achi aripo anowanirwa pake pekushanda. Saka macitizens nemachange champions ose vakagashira zvakabuda musarudzo dziripo kana kuti dzakaitwa, and tinenge tichizoudzwa mberi kuti zvichazofambiswa sei, ndiani achazoenda akamirira kupi, ndiani achazodeployiwa achienda kumwe.
Advocate Maere, munoti kuruzhinji rwevanhu?
tinoyambira vagari kuti tine basa huru ratakatarisana naro remswa 23 August basa rekubvisa ZANU PF nekuzoiso hurumende ine hanya nevanhu inoisa ma citizens kana kuti vagari pamberi ichitarisa zvakare zvido zvavo nekuti nyika itongwe zvakanaka nevatungamiriri vanotya Mwari vasingabe vanoisa zvido ne welfare ma citizens pamberi.
Vakafano bata chigaro chemutauriri weCCC Muzvare Fadzai Mahere vari parunare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Zimlife.com rinoti vanorwisana nehurumende yeSudan vakapinda mumahofisi nemumba meumiriri weZimbabwe muSudan, amai Hilda Mafudze, vakaba zvunhu zvinokosha zvaamai Mafudze. Mugwaro kuvatori venhau, bazi reSudan rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika rinoshora kurwiswa kwakaitwa muzinda uyu, richikurudzira kuti dzimwe nyika dzishorevo zvakasimbisisa zvaitwa nevatinopfurikidza mwero. Muzimlife.com makare mune nyaya inoti vanhu vazhinji muZimbabwe vari kunetseka nekushiya pekugara. Ongororo yakaitwa nesangano reZimbabwe Vulnerability Assessment Committee regore ra 2023 inoratidza kuti vanhu vazhinji vanorarama nekubhadhara pekugara kana kuti kuroja, vachiti zvikamu makumi mashanu kubva muzana zvevanhu munyika zviri kuroja. Newsday rinoti vanhu veZimbabwe, Malawi, Zambia neBotswana havachabhadhariswa mari yakawedzerwa kana kuti roaming pavanenge vabuda munyika yavo vachipinda mune nyika ipi zvayo paina idzi. NewZimbabwe.com rinoti vaimbova gurukota rehurumende muhurumende yemuchakabvu vaRobert Mugabe vasevhi yakasvikuwere vazivisa kuti vachakwikwidzavo kune kuye mutungamiri wenyika musarudzo dziri kuuya. Vakasvikuwere vakazivisa izvi mugwaro ravakanyorera zvitaurwa zveZimbabwe nezuro. Yasvika nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mhega zvamunofunga.
Guni veZANU PF, aiwa baba iwa honda vapasana. Muruma anotaura hei, muruma anotaura hei, kati ZANU PF haishidi machi. Waisa tushika pa kudomu, kutomu ongoro ula kuti waka mwumira sayi. Wataura chokwadi, kanesha na business ishi. Wataura muruma hei, wataura.
Magadi iwa na mkoma tanunu kwa wande, na mkoma blessing zunu, na mkoma jonga, na tete ningirigini. Vamwevesa vana musanganya nzwai kanya iripo inongodongo bvunza kuti koiyo ZANU PF chine gwadza chii kuti izonyanya kuda kutarisa hapwa dzeCCC kuti vari kufamba sei. Ivo zvavakaita zvavo pano vakavatevera here? Vakangoita zvavo vangadini, vangadyanana, vangaparadzana, vangatukana, vangaita zvavakaita kusvika nhasi vamwe vapanduka vaakutipesa bhora musango vaionekwa nani vega? Koivo vaakuda kutarisa zveCCC kuti vazive kuti iri kuite zvozodii, zvozovapei, vozodii kwazvi. Hanga vasiya nezvizina neba ivo vakatopedza bhoo madhiri kusaidi kwavo. ZCCC cherekatungana cherekadi yagara zviriko izvozvo mumba kuti kana umwe angabviswa pachinzvimbo chaanga ichida zvinomubata, mara hazvirevi kuti hanzi kumubata kwazvamuita kuti hanzi kwaipi CCC haichagoni kutovhoterwa kati haichagoni kutotonge nyika nekuti vapisa. Iwa vakapesana vangadzingana chinotimba vangabvisanani vakanzini havanonge vangoripo zvavari kuti tinokunda asi vakabvisa vamwe magweta avo anovasimbisa. Saka zvo hatinei nekuti hanzi kwai vanyiye kuti tanzi kwai CCC rikaende kupi zvino izvi hazvina nebasa zvokuti rikaende kuti titori bho takatodaro ende zviri kutoita ende zviri kutofamba. Makadi henyu koko?
Izvo zvaitwa naChamisa naMahere naGifti kurasika kwavaita uku, havangarasi mumwe wavo wechitema votora maBritish vana makamu vachivaisa iko kuti munhu ngaamire sure kwemunhu kutitidzira uko intimidation vagara vanga vasingachidibiti vakati kuti timurigi zvakavanda changoti vanhu ngavamire sure kwemunhu vagara vasingachimudi
Kwakadi kustudio 7 iko kuku ana mkoma tano kawande na jonga kande miri wana blessing zulu mersey team aiwa studio 7 piritsire hope usina kuinzwa utovati usina kuinzwa studio 7 dzibati hope uchingoinzwa chete aiwa zvezvatodhakwa bwatovata ya munoti gonera studio 7 rambai makadame nhau dzechokwadi dzamunotipa ndomorisa timu rangu kusagambe kwamapreti mukundu kuti yei wakomana pamberi netriplec ngapinde mukomana siyane ZANU-PF zvinhu zvaoma izvi votai triplec munhu wese koko tinokudai studio 7
manheru maswera seiko pastudio 7 apo ini ndirokukumbirisawo zvikuru kuti audio yangu indisitsirewo kuna vamunangagwa nitibvunzire kuti hanzi iri kudiiko miri tiri kunzwa vachema-chema vamunangagwa vari kuchema nebusiness community ice kozvavarivozve vakati vachingopinda mupawa vakabva vati tek nebusiness community vakati taigadzirira vane vabhizinisi tagadzirirai shamhui nemunyu kwenda ndo vakatanga hondo yachowani takazviziva hedu kuti hazvipere mushe izvi vaakuchema izvi ko handiti kurwa here kondo vakatanga vani kupinda murini vakapfeka magrovos zvino kana vapinda murini vapfeka magrovos kana chatanga waakuti muraundi yechitu waakutanga kuti hanzi anorova kumeso mukuru matosimba dzisimbi votosuka dzisimbe mukuru takazviziva hedu kuti tungamirira akachenjera chai chai haiti hondo nebusiness community business community ndiye akabata nyika mukuru hakuna kwamunoenda nehondo yenyu
komichi zvakaramba zvomwana wamai kwemudhisu zvakaramba ndozvazvoita ndimurambi zvake ari pajobek apa iyo navagumi tokutendai kutaura chokwadi manhere tahupfumi kuti pari kurosveka nepati yenyu yezanu asi muiudzowo kuti gadzise kune zvepolitics uko ndo kune muzongozongo unokonzeresa kuti nyika yedu irege kumira zvakanaka ipapo manje vaudze chokwadi vamunangagwa kupolitics kuvanasikala vavaburitse zvese zvinodiwa zvose zvemasanctioni zviya zviya ngavangogadzirisa zvinhu zvingofamba vaitewo sokuti munhuwo musvinhu makasumuka mose vanhu vezanu muchimuudzawo mudharaunuti mudhara apapo sezvamuri kuita zvaino mukangotaura zvokuti pari kuroseka pamalitary polisi apo papi musingavaudzi straight mune moresa saka garai naye mudhara anogona kungopinda futi idipfe kana mukamugona kumuita zvakanaka but kana mukasamuudza achiramba achimhaya bani zvaari kuita zvaapano pakatoipa isitovambirako kusisi ikoko
pamusoro westudio 7 makadiko vana mukoma tanonoka wande apo aisi pano tinofara hedu pano patiri ndinourombo nakuda uyo anozvipipoma dzacho zvirovadundundu kutaura zvose hanu zvisina kana nematiro ose nhoroondo yavanoziva ndeyatinozva here kuziva nhoroondo kwavanoita ndokuti tine kudya here hatisi kuguta tinenzara takafonga matumbu tisada kutitaurira zvenhando zvokuti udza kuti kanzi nova nenhoroondo vezanupf zvine basa reine vana veruzhinji rezinda chichamakanesa kwachiriko chichamakanesa kunasvii chichamakanesa muharati chichamakanesa kwamutare hapana ngowawata chete ndogona kufungidzira nekurova vanhu zvino tinoti tirovei asi hatimbochingivhoti yedu mumwoyo yedu hamutitoreri muchagara makadaro nekutaura zvenyu zvezvinhoroondo zvenyu izvizvo
yeah.
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Makumi nemakumi vapoteri vanobva kuAfghanistan vanonzi vari kupinda muSerbia zuva nezuva vane chinangwa chokuwana upenyu huri nani. Nyika yeTurkey ndiyo inonzi inowana vapoteri vazhinji pasi pose, kusanganisira vapoteri vanobva kuSyria vari kutiza hondo munyika yavo. Mutungamiri weTurkey vaRecep Tayyip Erdogan vanoti vacharamba vachitambira mamiriyoni nemamiriyoni evapoteri vazhinji vavo vachibva kuSyria. Gurukota reAmerica rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaAntony Blinken vanokurudzira kutaurirana pakati peAmerica neChina. Mashoko ava Blinken awa anobvumiwawo nehurumende yeChina. America neChina vari pakati pehurukuro dzokubvumirana nemashoko ava Blinken kuti vadzikise kusawirirana pakati peChina neAmerica.
Kushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Nhasi Zimbabwe ichabatana nenyika dzepasi pose mukucherechedza zuva revapoteri kana kuti World Refugees Day. Imwe nyanzvi mune zvekodzero dzevanhu inoti upoteri hauperi, uchipfuridzira nyika dzose kutarisisa nezvenyaya yeupoteri. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change harisi kubuda pachena pakushorwa kwaro pamusoro penyaya yavatendai BT. tashika kumagumo kichurungwa chedi cha nasi. Ndiri mu Washington DC, ndini Tanono Kawande, nichukusiai muli mauko mangtunga milinkomo, nena uza isindebele.